Kana tichitarisa mapato ekuAmerica, iye zvino taakuona kuti vana Bush mwana nababa wake vaitsvaga hondo. Kune hondo vaigara kwaito buda zuva vasvika. Mademokrasi ndokusvika ndokuti aiwa isu tinoda kubvisa masoja ese ari kune hondo. Iye zvino vamwe vaakurukura kuti mabvisiro amakaita ndiyo apa simba remabato aya ana Boko Haram, Al-Shabab, ISIS kuti vafunge kuti hapana mabato anouya kuzovarwisa. Saka ivo regai vapinde munyika nemunzvimbo dzisina vanodzivirira. Tichitaura izvozvo ndiri kuti tinoona dzimwe nyika seEuropean Union vanonzi ana NATO iye zvino vatotanga kufunga kuti aiwa dai tachiseenza nana Bashir ana Al-Assad vekuSyria kana kuseenza nevekuIran kuseenza nevamwe vekuTurkey kuseenza nevamwe vari kuIraq, America ichiri kumasure ichiri kufunga yokuti yoseenza here iyo nevari kuIran kana kuti iseenze nevari kuSyria.
Asi tichitarisawo kuti icho chikwata cheISIS chiri kushorwawo kana nayo Al-Qaeda kwozotiwo hurumende yeIran inenge ine mashiaidzi akawanda nevamwe nevamwe, asi kune dzimwe nyika dziri kunzi dziri kuvatsigirawo dzakaita sana Saudi Arabia. Hondo dzakadai dzinopera here muzvinafundo rupi?
Zviri kunetsa pane zvekuti zviri kutaura ISIS ndezvekuti naiyo iri kuda kutora nzvimbo kana nyika dzine vamwe vana Al-Qaeda, dzine vamwe vana Shia, dzine vamwe vana Sunni. Saka vamwe vana Al-Qaeda nana Sunni vaakuti aiwa kalifeti yatinayo haiziri yekuti ndeyenyumeka. Saka maonero atiri kuita ndeyekuti mutoo nehondo mukati memaislamic groups.